Vachitaura pamusangano wange wakarongwa neve Elections Resource Center ERC pamusoro pesarudzo dzegore rino, Advocate Mudenda vati maprimary elections ndiwo anoburisa vanozokurukidza musarudzo dzenyika, uye kana akasafamba zvakanaka sarudzo hadzigoni kuitwa zvakajeka kana maprimary asina kuitwawo pajekerere.
Maprimary elections ndiwo anotipa macandidates anopinda mukansera, mump, uyezve kuita president. Saka ndivo pane nyaya ipapo. Saka ndofunga tinofanira kuchinja mutemo uyoyo kuti zvege itarise maprimary elections kuitira kuti afambe zvakanaka mukusarudza vamiriri vevanhu.
Vamudhenda vatiwo masangano anotya kudyiwa musarudzo ndiwo anowanzochema-chema sarudzo dzisati dzaitwa.
Ngavamirire maelections aitwe vogotaura zvavanoda kutaura, asi kutangisa kuchema maelections asati aitwa, kwakuchema rufu usati wapinda pamusha.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu rapinda musangano uyu vaTrust Mahanda vaudza Studio 7 kuti pfungwa yavamudhenda yakanaka chose, asi zvinonetsa kuti ZEC ikwanise kuitisa sarudzo dzemapato ese munyika nekuda kwekuwanda kwaakaita.
Tikuona sekuti ZEC haigone kuzozviita, nekuti kana tiine mapolitical parties anosiya maybe zviuru kuti vazoenda paward level yega yega vachiona kuti kansela avhoterwawo ndiani at primary level, zvinonetsa havagone kuzozviita izvozvo panyika yose. Varikutotadza kuita zvenyika yose kuzoti mapolitical parties zvongonyuka-nyuka zvinozovanesa.
Vamanda vatiwo ZEC inofanira kuramba yakazvimirira kwete kupindura munyaya dzesarudzo dzemapato ezvematongerwo enyika. Vamanda vati chiri kukonzera mutauro mumapato ezvematongerwo enyika inyaya yekuti haana mitemo yakajeka yekuita sarudzo dzavo.
Panofanira kuiswa mutemo, tomboti isusu code of conduct yemapolitical parties inogadzirwa through kubatsirana neZEC pachezvayo kugadzira mutemo iwo, maregulations kana kuti yatingati code of conduct inotaura kuti mapolitical parties vanofanirwa kunge vachiita chii pavanosarudzana iwo pachavo kuti zvisimudzire yatinoti isusu internal democracy kana kuti utongi hwejekerere hwemubato rega rega.
Mukuru weERC vatawanda Chimini vati vanobvumirana navamudhenda kuti sarudzo dzemapato dzinofanira kuitwa zvakajeka kuti sarudzo dzenyika dziitwewo zvakanaka. Vachimini vanoti sangano ravo rinoda chose kunge richiongorora sarudzo dzemaprimary emapato ezvematongerwo enyika, asi hapana hwaro kana mutemo wekuti vaite izvi vakachengetedzwa.
Tiri kuona paine basa guru rinofanira kuitwa kuitira kuti maprimary elections anga achibuda zvakanaka. Hatingati maelections enyika ndiwo achabuda zvakanaka tisina kuongorora kuti vanhu vacho vachazonokwikwidza pamasarudzo dzenyika vambopinda sei kuti vakwikwidze. Saka ndiwo yatinoti environment yesarudzo iyoyo. Zviri kutoitika maprimary elections zvinhu zviri kuto yatingati pachirungu defining what will happen in the next election.
Vachimini vanoti mapato ezvematongerwo enyika haadi kuongororwa kuti anofambisa sei sarudzo dzavo dzekutsvaga vachaamiririra. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka mumapato makuru munyika ezanupf neMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, umo mamuka mutauro nekuda kwenyaya yemaprimary. MuZANUPF vazhinji vakasara vakatsamwa uye vari kugunun'una nemafambisirwo akaitwa sarudzo idzi, vachiti pakaitwa chizivano nechikiribidi. Nhengo dzeMDC dzinoti hazvina kujeka kuti sarudzo idzi dzichafamba sei. MDC inotarisirwa kuita sarudzo dzemaprimary mangwana mugovera pamwe nemusi wesvondo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.